chokwadi ndaziisa mhuri yeZimbabwe, ndaziisa vagari vemarondera nevagari vemashi East kuti chokwadi takashaikirwa naamai vedu, maichengetai murova nearesi vedu. Vakashaya musi weFriday mangwanani, BP yavo inge yakati kwirei musi weChipiri, saka vakamhanyiswa kuchipatara. Tese tikangofungwa kuti zvinhu zvisizi zvaita zvakanaka, saka vainge vaita mild stroke kuleft side kwavo. Tese tikatoti zvinhu zvakuita zvakanaka, tikavhizitira kuchipatara. Vakatoti ndakuda kudzokera kumba kuti ndirapiko ndiri kumba ndichionawo mhuri yangu. Tese tikatoti zvaita zvakanaka, asi musi wechina manheru takatanga kuona vakuita munhikwi, zvikatotinetsawo semhuri yemarondera kuti chiizve chakuitika, nekuti aingoti it's a mild stroke. Then musi weFriday kuseni ndo pakanzwa patisiya amai.
Mai murova vari kutarisirwa kuvigwa kupi?
Mai murova tiri kutarisira kunovachengeta kumusha kwava murova, nekuti venge vari amai venge vakaroorwa, venge vane musha wavo navachengetai murova meya vedu. Saka vari kunovigwa pachivanhu chedu kumusha kwavakaroorwa kwavachengetai murova kune kumadziva kuBradley.
Tiri kuona kuti rufu urwu rwaitika panguva iyo bato renyu riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri ravumbwa. Urongwa hwerufu urwu hwavhiringa zvakadii bato renyu imi mukunge richiunganawo nevamwe kuHarare?
Ndinoda kutaura chokwadi semarondera Central District Constituency Coordinating Committee. Takagara pasi tichitungamirwa nachairman wedu vaMuzavazi, tikati aiwa, kana mubhaibheri chaimo munonzi chemai nevanochema, mofara nevanofara. Tikatarisa pakashaya former president vaMugabe, tofunga takatomisa maanniversary programs ese emusangano. Saka statisti tashayirwa naamai vedu vemumarondera. Mumarondera, in terms of the constitution, in terms of the laws, the Urban Councils Act, set citizen wemarondera ndimeya. Saka ndashayirwa naamai vatinoti ndiwo first citizen. Taura tisemarondera kwete, ngatimbochemai nevanochema, tofara nevanofara. Saka zvadisturba zvikuru, anniversary yemusangano wedu weMDC, nekuti vanhu vemarondera vose about 14,000 to 15,000 people that voted for the for our MP vacast on na president vedu vachamisa vatakwete rekatimbochema nechi nevanochema. Saka izvozvizvi pane urongwa hwekuti munhu wese wemumarondera vari kuenda kumadziya.
Amai murova vacharangarirwa sei nebato renyu munzvimbo mamugere?
Kutaura chokwadi ndechekuti musangano wedu weMDC musangano unoziva kwatakabva. Mai murova navamurova havana kutanga kubatira chinhu ichi pakati, wakatanga 1999. Saka musangano wedu une unonziyo the Veterans Association. Saka mai murova vachapinda mubhuku, vachapinda mubandiko revamwe avo vakashandira musangano weMDC. Saka tiri kuti izvo semusangano weMDC, aiwa mai murova makazwa kurwa kwakanaka, hamukanganikwe nemusangano. Pese panoda kuti musangano unge uchipinda wakatarisa kune bandiko remadzimai, aiwa mai murova mumwe wevanhu vakarwa kurwa kwakanaka.